Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu zvita 8/2017 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC ndo tumekwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanosiya basa. Komiti yeparamende inoona nezvemutemo inopedza kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peElectoral Amendment Bill vagari vemuHarare vachiti vanoda kuti mutemo wezvesarudzo ugadzirwe wese patsva. Nyanzvi dzokurudzira kuti muZimbabwe muumbwe hurumende yemubatanidzwa wemapato nemasangano akazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vasiya basa. Izvi zvatsigirwa negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 kuti ndo zviripo. Mutoro wedu nhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Imwe nengo yekomisheni yeZEC yaramba kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti amai Makarau vakanyorera nengo dzese dziri mukomisheni yavo nezuro manheru pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vave kusiya basa. Nengo iyi yati amai Makarau havana kutaura zvikonzero asi vanonzi vakatoti havachatodi kuve nechekuita nezvekufambiswa kwesarudzo. Tatadza kubata amai Makarau kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Bepanhau reZimbabwe Independent rabuditsawo nyaya ine chekuita nekusiya basa kwamai Makarau. Zvichakadai mutungamiriri webato rePeople's Democratic Party Vatendai Biti vati kubva pabasa kwamai Makarau hakuna zvakunoreva kana mukomisheni iyi muchakazara vanhu vakarerekera kuzano PF.
Hatifari nazvo ba nekuti one tiri kuona kunge Rita Makarau victimizwa nejunda zvese hatifari nekuti junda inovictimiza Rita ari kusiyiswa basa nekuti vanenge vachiti uri weG40 so hatifari nazvo ba asi isusu chatanga chachiri chekuti zeki yacho itochinjwa vari vese zviri pachena and tozochuza vanhu isusu vatinoda kana zvaramba izvozvo munoyeuka kuti isusu tiri kuzinera nekunera nekukoti nekuno kuMDC Alliance takatoita resolution yekuti tinoda kuti election ibatwe neSADC ibatwe neAfrica Union ibatwe neUN so zvaitwa pamana mai Makarau izvi pasinazvo zvikuitwa nejunda hatiri kufara nazvo.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mancube vakurawo nechiwai vati amai Makarau vanofanira kuzivisa nyika kuti sei vasiya basa.
Chokutanga toda kuziva chikonzero kuti zvii zvaitika kuti mai Makarau vasiye vanofarira kupa vana veZimbabwe tsanangudzo kuti sei vaita izvozvo. Dambudziko ratinaro ndorokuti vamagade hatisi kuziva kuti nemhaka yei vamagade vaisuwa ipapo uye tatagara isu vemapolitical party tisiri kushanda zvakanaka navamagade. Vamagade ndo vakambotidaidzira mapurisa ataenda kuzeki nezvikumbiro zvedu saka tokona kuita dambudziko kuzoshanda pazeki semapolitical parties but tiri kuda kuti sarudzo dziendere mberi asi tinoratidza kuti pane chinhu chakaitika kuzeki kana pane pressure yawandira mai Makarau kuwanikwa vasiye basa saka totoona kuti pane dambudziko ipapa vanogona kunge vakaona zvinenge zvichiitika zvavasingazogoni kudavira mangwana saka tiri kuti dene vatsanangura kuvana veZimbabwe kuti chii chavano chii chakonzera kuti vasiye basa saivo vanga vakatungamirira zeki parizvino.
Gweta, uye vari mutungamiriri webato reNCA, Vala Momaduku, vati veruzhinji vafanira kumhanyira kufara kuti amai makarawo vasiya basa.
Zvino tikwanisa kukanganisa maelections. Sekuona kwandirikuita tichada kuzonwa kuti irizen yavo yakadi. Asi sekuona kwandirikuita zvinokwanisa kunge ivo vari vamai makarawo vaakuona kunge maelections aya haazofambi nenzira yavanga vachifunga kuti inoita, nekuti kuchinja kwaita hurumende nekuwanda kwaita masoja kuti hurumende iyi ndinoona kunge vamunangagwa nemasoja. Havasi vanhu vakatarisira kuti 8 months dzikapera kuri kuti vanhu vezimbabwe vati havachavadi, votobvuma kuti haakubuda mupawa. Matauriro avari kuita, urongwa hwavainawo ndehwe vanhu vanoda kugarira pamasimba.
Mapato anopikisa akamboratidzira achiti amai makarawo vasiye basa, achiti havasi kufambisa basa zvakanaka, vachiti munhu akarerekera kuZANU-PF sezvo vakambove nhengo yeparamende inomirira ZANU-PF. Mapato anopikisa anoti amai makarawo vanga vachitadza kufambisa basa zvakanaka muchirongwa chekunyorisa vanhu kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Vanga vari mutevedzeri wamai makarawo vaimanuwo Magade ndivo vanzi vave kufanobata matomu sasachigaro weZEC Studio 7 anokwanisa kubata vamagade kuti nzwe divi ravo. Anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZEC vaJustin Manyawo vati hapana zvavari kuziva nezvekusiya basa kwamai makarawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Thomas Chiripasi.
Vechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai vanoti vari kuratidza chido chekunyoresa kuvhota gore rinouya. Vanotiwo vatonyorera kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti kuZEC kuti nguva yekunyoresa iwedzerwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanobudisa mashoko muMGC Youth Assembly vaBrian Dube vanoti vari kuona kuti zvirongwa zviri kuitwa nemapato akasiyana siyana anopikisa zvekukurudzira vechidiki kunonyoresa kuvhota zviri kushanda. VaDube vanoti sebato vari kufadzwa zvikuru neuwandu hwevechidiki vari kunyoresa kunovhota.
Irole yevechidiki vemuZimbabwe yemayouth emuZimbabwe ndeyekuti tinofanira kuti tichengetedze ramangwana redu burikidza nekuti tiregiste kunovhota ina numbers. Ende tiri kufara kuti sekutaura kwandiri kuita nhasi, kubva pavanhu vanogona kusvika mamiriyoni maviri vati varegista kuvhota, tine vanopfuura 1 million vakaregista vari vechidiki.
VaDube vatiwo vane chivimbo seMGC kuti sarudzo dzejekerere dzinogoneka muZimbabwe. VaDube vati kunyange hazvo hurumende yeZANU-PF yave yakamboomesa musoro nenyaya yekugadzira mitemo ine chekuita nesarudzo, zvido zvavo zviri kuzadziswa pashoma nepashoma.
Tine chivimbo chekuti zvinogoneka kuti tiwane maelections ari free, fair and credible. Chikonzero nekuti tiri kuona kuti nekuramba tichisimbirira panyaya yekupusha kuti mareforms aitwe neZEC kuti tiwane free and fair elections, zviri kuratidza kuti zvinogona kuitika chero process yacho yemareforms iri slow, but tinogona kutaura kuti kusvika pari zvino izvozvi pane zvakawanda zvaitika zvinoratidza kuti madimands edu zvishoma nezvishoma ari kuramba achigamuchirika. Sekungoti pamavhiki maviri apfuura iwaya tiri kuona kuti takwanisa kuwana demand yedu yekuti pawane alien vote, chinova chinhu chichiratidza kuti chachimbonetsa panguva dzapfuura. Ende tinoona kuti nyaya yemaproof of residence yanga ichinetsa vanhu yakaendawo ichirelaxwa zvekuti vanhu vakwanisa kushandisa matsamba emakanzura kana tsamba yangonyogwawo chero neshamwari yako kana nani kuti zviite.
Munyori muboka revechidiki reMDCT vaLovemore Chinoputsa vatiwose vechidiki vatonyorera kusangano reZEC kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kutarisirwa kupera musi wa16 zvita chiwedzerwe mazuva. Vachinoputsa vanoti zvakaitika munyika zvinosanganisira kutorwa kwenyika nemasoja zvakadzorera shure chirongwa chekunyoresa, vakati vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wokunyoresa zvakare vari kunzvimbo dziri pedyo navo.
Boka rekunyoreswa kwevanhu kuvhota kana kuti boka rinoZEC tarinyorera kuti vawedzere mazuva anoita kuti vanhu vese vakwanise kuzowana mukana wekunyoresa kuvhota. Nekuti chokutanga chatatarisa ndechekuti program kana kuti kunyoresa kuri kuitwa kwakanganiswa chaizvo ne kupindira kwakaita masoja mune zvematongero enyika nekuti vanhu vakanga vasingachatarisi kuti vanhu vanofanira kunonyorisa kuvhota asi vakanga vatarisana nekuti zvinhu zviri kufamba sei uye nyika chaiyo pachayo yakanga iri kutyisa kuti vanhu vaigona kufamba famba vachiita zvese zvavaida saka tiri kuti kupindira kwakaita masoja kwakaunza kwakakanganisa kunyoreswa kwakanga kuchifanira kunge kuchiitwa so naizvozvo tiri kuda kuti vanhu vange vachiwaniswa mumukana wekunyoresa
padande mudande rezek zvinoratidza kuti pari zvino kusvika china vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nemazana masere zviuru ndo vanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Komiti yeParamende inoona nezvemutemo yapedza kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peElectoral Amendment Bill. Vagari vemuHarare vachiti vanoda kuti mutemo wezvesarudzo ugadziriswe wese patsva pane kuti urambe uchiiswa zvigamba zvigamba nguva nenguva. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo komiti iyi yange iri kuda kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pezvikamu zvitanhatu chete zvine chekuita nezvekunyorisa kuvhota patsva, vanhu vakawanda vaitaura zvisinei nezvikamu izvi uye vairatidza kuti havasi kufara nemutemo wesarudzo weElectoral Act. Vamwe vakaita savaFrederick Misi vakaudza komiti kuti zvakakosha kuti vanhu zvikuru sei vechidiki vadzidziswe kuti zvakakosherei kuvhota musarudzo. Vakati vechidiki vazhinji havasi kunyorisa kuvhota nekuti havana ruzivo pamusoro pesarudzo.
Panofanira kuve paine an organization or a system inofanira kuve iri mandated kuti idzidzise vanhu ivavo zviri pamutemo. Like I would suggest like my district administrators ane macouncillors nemasabhuku that it becomes mandatory kuti pakangoya exercise yakadai so vane duty rekuenda muzvikoro mune magroups evanhu vachidzidzisa vanhu kuti why it is very important to vote.
VaHebert Komba vati mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa wese kuti ugadzirise zvinhu zvakawanda zvinokanganisa sarudzo zvakaita semhirizhonga. Vatiwo imwe shanduko yavanoda kuona ndeyekuda kuona kuti vaye vanokonzera mhirizhonga asi vachida kukukwidza vanofanira kubvatoburiswa musarudzo.
Munhu a candidate who propagates for violence should be criminalized. To that same person anofanira kubviswa murese. Because it doesn't make sense to keep a candidate who is propagating for violence at abrogate a constitution in promote out vanhu vanga vachiita kodzero dzavo. So party inenge yadaro be asked to replace that person. Oh, munhu anofanira kubviswa, then the person ari kuondesta naye or declare kuti ndiadi a win.
Amai Jane Chifamba vakaudzawo komiti kuti sarudzo dzemuno dzinofanira kuongororwa nevanhu vese vanoda kuita izvi uye vanhu vanofanira kuvhota vakasununguka. Vanotiwo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa kuti upe mukana yakafanana kuvarume nevakadzi nevechidiki.
Mamwe madzimwe nyika ngadziuye dziongore maelections mukati menyika yeZimbabwe uye ndichitaura kuti 50-50 ngaivepo, kwete kungoramba kwangu nemagogodera cheche kumusoro kungakusangana nemayouth nemadzimai ngavaveko muparamendi vachiuya nepfungwa itsva, kwete kuramba tine pfungwa sharu maita zvei.
Vamwewo vakati munhu wese ane makore gumi nemasere kana kudarika anofanira kuvhota asingade achida uye inofanira kuve mhosva kusavhota. Sachigaro wekomiti yamai Priscilla Misairambwe Mushonga vati zviri pachena kuti munyika yese vanhu vanoda kuti mutemo wesarudzo ugadziriswe wese.
Nyaya dzakanyanya kubuda dzadziri dzekukumbira kuti tiri kuda kuti mutemo uyu tinatsougadzirisa uri uzvese, kwete kuti muuye muchiti nhasi mauya nechigamba icho, mangwana mauya nechigamba icho, kwakuchichemerwa nyaya yekuti ngatingotarisei mutemo wacho wese.
Vati vachagara pasi nekomiti yavo vonyora gwaro ravachatura kuparamende. Vanoona nezvemabasa ekuburitswa kwemashoko musangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center vaMoses Chibaya vakurudzira paramende kuti inatsobuda nemutemo unofadza munhu wese kuti vanhu vapinde musarudzo vachifara.
Saka isu seboka reElection Resource Center tiri kukubvira kuti paramende ka ingadai yauya nehwaro kana yatingati road map inonyatsoratidza kuti legal framework yedu ichamira sei tisati taenda kumaelections a2018.
Mutungamiriri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa vakataura pakugadzwa kwavo kuti vanoda chose kuti nyika iite sarudzo dzakachena gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kuchibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, net 6080 short wave, mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume wekuPalestine aurayiwa nemauto ekuIsrael muGaza nhasi zvichitevera kurwisana kwaitika musuva rehasha rashevedzerwa nevekuPalestine zvichitevera kucherechedzwa neAmerica kweJerusalem seguta guru reIsrael. Bazi rezveutano radzivisa kuti Mahmoud al-Masri ane makore makumi matatu ekuberekwa aurayiwa mukurwisana kwaitika kumugano neIsrael. Nyika mbiri dzekumabvazuva kweAfrica dzinoti danho remutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekucherechedza Jerusalem seguta guru reIsrael rine njodzi uye rinogona kukonzera dambudziko mupasi rose. Mamwe masangano anoona nezvesarudzo munyika anofara nemari yanzi ichapiwa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kufambisa sarudzo dzegore rinouya, asi vanoti mari iyi inofanirwa kushandiswa pajekerere. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitura bhajeti nezuro, gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vakati ZEC ichapiwa mari mamiriyoni zana nemakumi matatu nemaviri kana kuti 132 million kuti ishandise pasarudzo dzegore rinouya. ZEC yakambopiwa madhora mamiriyoni makumi mana nematatu kana kuti 43 million kutanga kwegore rino kuti ishandise pachirongwa chekunyoresa kuvhota kana kuti biometric voter registration icho chiri kuitwa munyika. Mukuru weboka rinoona nezvesarudzo munyika reElectoral Resource Center kana kuti ERC vatawanda chimhini, vanoti vanokudza zvakaitwa nehurumende zvekupa mari ZEC kunyange ZEC yaitarisira madhora mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemana kana kuti 274 million kuti vaite sarudzo pasina zvipinga mupinyi. Vachimhiri vanoti kana zvichienzaniswa nenguva yakare zvaitwa nehurumende zvakanaka, sezvo kare mari yaibva kuhurumende yainge isingakwani zvakanyanya, zvakare isingauye nenguva. Izvi zvinotsigirwa nasachigaro weZimrights vapasimonya kureba vanoti mari iyi ichavandudza mashandiro eZEC.
Danho ratorwa nehurumende rekuwedzera mari inoshandiswa neZEC kuita maelections mugore rinoteera neprocess yekurejesa vanovhota kana kuti vanhu vavhote. Imari yatinofunga kuti ichawandudza mashandiro eZEC nekuti sekuzva kwata kuti ZEC yanga ichishanda nebudgeti rekuma 70 million. Zvirova kuti mari yakanga isingakwana ende yakanga ichigara ichicomplaina. Saka tinotarisira kuti mari yapuwa ichawandudza mashandiro ayo.
Vanyakureba vanokurudzira kuti mari ishandiswe zviri pachena sezvo iri mari inobva kuvanhu.
Asi chatinokurudzira ndechekuti kuhurumende, isu semacivic society organizations tinotenda kuti hurumende inofanira kuwedzera transparency mumashandisirwo ari kuitwa mari neZEC. Ndo chatinonyanya kukurudzira chokuti as long as zvinhu zvinge zvakangojeka chete zvinofamba zvakanaka. Saka todaira kuti hurumende iripo iri kukoshesa nyaya dzetransparency and public accountability for my public funds. Ndo zvatinokurudzira izvozvo.
Mumwe anoshanda neCatholic Commission for Justice and Peace kana kuti CCJP vaRonald Mubaireni vanoti mari yesarudzo ichapiwa ZEC ishoma. Vamubaireni vanoti hurumende inofanirwa kutora mari kubva kubazi rezvekudzivirirwa kwenyika iro vanoti rakapiwa mari yakawandisa asi nyika isiri pahondo.
Gawa wedzere. Ngato bisa kusiya yo gwesa mari kuzekor nemtoro. Dari kuendesa kumari nenge chiwestiwa ichiya zvokuita. Usitori nani. Wosukenda kuma election vanhu vanobvati tabiriro. Gawa ite zvirifirend fe kuti tabira vanhu nekuti hazvina mari.
Mutauro MDC inotungamirirwa naMogen Tsvangirai vaObed Gutu vanoti mari iri kupiwa Zeki imari inogona kuita zvakawanda ikashandiswa zvine mwero. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Apa Chiguriwa.
Zvichakadaro, vashandi vehurumende vanoti vari kufarawo chose nebhajeti rakaturwa muParamende nezuro negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Iro rakaisa chikamu chemari yakawanda ichashandiswa nehurumende kumihoro yevashandi. Vachinamasa vakazivisa kuti nyika inotarisirwa kushandisa mari inoita mabhiriyoni mashanu nezviuruzana zvemadhora mugore ra2018. Pamari iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende iyi, zvikamu zvinodarika zvishoma 56 kubva muzana zvinotarisirwa kuenda kumihoro yevashandi vayo. Vachinamasa vakazivisawo kuti hurumende ichaisa parutivi mari ine $176 million ichashandiswa mukubhadhara vashandi vayo mabhonasi egore rino, kunyange hazvo vachizowana mari idzi mumwedzi yakasiyana. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti bhajeti iri rarakidza kuti hurumende inokoshesa vashandi vayo. Ngatinzwei vachitsanangura. Bonasi maitambira, takanzwa hurumende ichitaura kuti richange richingoitwa zvekubhadharwa mumwedzi yakasiyana sezvanga zvichiitika makore apera. Asi zvinongozoramba here zvichiita kuti vashandi vehurumende vacheme kuti vamwe vari kuzowana mari idzi nguva yekutenga mbeu nefotereza nekubhadhara zvikoro yapfuura?
Ndinoona sekuti izvo zvinenge zvatovawo zvimwe zvekutiotakuti dai vatangabhadhara avo, asi dai vatanga kubhadhara vanhu pati. Asi chakakosha zvatinofanira kunyanyoita kuti bhonasi isapatara.
Takanzwawo kuti hurumende ine urongwa hwekumisa vamwe vashandi basa vangangoita 3200 zvikuru vechidikawo. Imiwo sesangano rinomirira vashandi hurumende muri kutambirawo sei danho iroro?
Nyaya yemayouth officers inyaya yagara ichitaurika. Ndinodaira kuti makatomboinzwa kana gore rakapera chinzi mayouth officers ivavangaatoaa. Pane zvikonzero zvakatoiswa nehurumende, asi tiiponerevashandi kana zvekumisa vashandi basa zvichida kuitwa, tinotarisira kuti hurumende inoyakwatii, totaurirana tenzisisa toona kuti zvakakodzera here. Kana zvakakodzera tourirana, asi pari zvino tinongonzwa zviitaurwa isi hatisatambotaurwa nezvazvo.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro weSouthern African Political Economic Series kana kuti SAPES, Dr. Ibo Mandaza, vanoti mhuri yeZimbabwe inosungirwa kushanda pamwe kuitira kuti pave nehurumende yeveruzhinji isingatungamirwi nemauto. VaMandaza vataura mashoko aya nhasi pamusangano waitirwa muJohannesburg muSouth Africa. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
VaMandaza vati havaoni mauto achibva nekuchimbidza mune zvematongerwo enyika muZimbabwe. Naizvozvo vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti pave nehurumende yemubatanidzwa wemapato nemasangano akasiyana-siyana. Vati izvi zvikakundikana pachave nekusagadzikana kwezvinhu munyika. VaMandaza vatora mukana uyu kushora bato reSADC neAfrican Union mukutadza kwayo kugadzisa matambudziko eZimbabwe. Vati izvi zvinoratidza kuti masangano aya hana hanya nemhuri yeZimbabwe. Vakurudzira mauto kuti adzokere kumakamba avo.
takutika kuti zvatika mika medu izvi zvichaita kuti vanhu vazhinji vakware anga zvaita kuti tiite peace and reconciliation commission nekurumidza vanhu vazhinji vasara vakuvara zvoda kuti runyara urwo ndo rwunodiwa zvikuru munyika medu hatisati taziva chokwadi kune zvaitika izvi da kuona kuti tichadzokera kudemocratic rule rino kuti masoja achadzokera rini kumabarracks kwavo
vachitaurawo pamusangano uyu amai kuda kwashitsitsike mukuru anoona nezvetsvagiridzo nekusimudzira kodzero dzemadzimai vatiwo kune zvinhu gumi zvinosungirwa kuitwa kuti pave nerunyararo munyika
pane 10-point plan yakagadzirwa nemaorganizations mairi ekuzimbabwe Zimbabwe Election Support Unit ne Election Resource Center vachiti izvo pane zvinhu 10 zvinofanira kunge zvichiitika muZimbabwe kuti maelections edu aite free and fair chekutanga ndeyekuti mitemo yese yemaelections inofanira kunge ichitevedzera neconstitution yedu tinofanira kunge tichiona kuti ZEC iri independent here and iri kuita basa raro nemazvo ichitatu panofanira kunge pasina political violence panofanira kunge paine transparency panenge zvinenge zvichiitika kumaelections
maichitsike vatiwo masangano emadzimai haana kufara nekubatwa kwakaitwa amai Grace Mugabe panguva iyo mauto akatora nyika nechisimba vati ruzhinji rwevanhu vakashora nekupomera amai Mugabe mhosva yekuipa kwezvinhu munyika
inini ndinofunga kuti nyaya yekubatwa kwaiitwa Grace panguva yeku yakaitika iyi muna November aina kumira zvakanaka kunesu vanoshanda nemadzimai nekuti Grace anga achitukwa achinzi ndiye munhu akakanganisa nyika yedu zvaitukwa zvimwe zvacho hazvitombotaurika vachishandisa mazwi anoshoropodza Grace asi vasingatauri kuti murume wake Robert Mugabe ndiye anga ari muridzi wezvinhu zvese zvinge zvichiitika
mudzidzisi wezvedzidzo zvepamusorosoro paWits University vatrust Matsilele vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuunza zvirongwa zvichabvisa masimba emauto mune zvematongerwo enyika vanhu vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti dambudziko rakatarisana neZimbabwe iguru naizvozvo mhuri yeZimbabwe inofanirwa kubatana pamwe nekupiwa rutsigiro neSADC neAU musangano uyu wakarongwa neSouth African International Institute of International Affairs ndakamirira Studio 7 muJohannesburg South Africa ndini Mo Blessing Munjoma
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvebudget rakatorwa nezuro muparamende negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Tipei pfungwa dzenyu tinzwewo maonero enyu pamusoro pebudget iri. Zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanosiya basa komiti yeparamende inoona nezvemutemo inopedza kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro peElectoral Amendment Bill vagari vemuHarare vachiti vanoda kuti mutemo wezvesarudzo ugadzirwe wese patsva Nyanzvi dzokurudzira kuti muZimbabwe muumbwe hurumende mubatanidzwa wemapato nemasangano akazvimirira. Tabatatswa kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani na 6 a.m. Anokuonika yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndikusiyai mina Standikile Musanga nantungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lejana njani mtswaka zomuhle isikhathi kuwa fast 7. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu ngenjabulo mhlaka 8 kumpalakazi 2017. Muntungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ingcwethi zithi ilizwe lalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mgabe esihlalweni.
Umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi.
Kena okwakathesi vele asitawanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangkhona izatholakala yini, iyabuya yini kumbe iyabuya nini.
Uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yamukelwa ngembono etshiyenweyo uzulu lezisebenzi.
Uyathola ukuthi isikhathi esiningi singananzeleli singazwisisi ukuthi amalobolo ngawani njalo adalelweni because besisuka sesi-abhuza amalobolo lawa sesithi ngenxa yokuthi umuntu ubhadalelwe sokumele a-abhuze.
Kambe udlakela bungaba bubangelwa ikungazi injongo yosiko lwamalobolo na?
Uhlelo lwe-Woza Friday lamhla silomhlabeleli we-Rumba ugibela bemsola iphethe indlalade lakhe lesithupha.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi. Umphathintambo obona ngezemithetho ukufakazile ukuthi uMakarau uchiye umsebenzi ngoba ebesele msebenzi eminengi.
Ukusenjalo iZimbabwe yalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mgabe esihlalweni. La mazwi ethulwe izikhulumi emhlanganweni wengxoxo ngeZimbabwe obuqoqwe inhlanganiso yeSouth African Institute of International Affairs e-University yeJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ekhona le kwele South Africa.
Ekhuluma eUniversity yeJohannesburg lamhlanje ngesikhathi kuqhutshwa ingxoxo ngenguquko esanda kwenzakala eZimbabwe lalokho kuzagcina kwimpumela yayo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeSouthern African Political Economy Series SAPS uMnumzana Ibomandaza uthe kwaba lephutha elikhulu kwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokuphuma kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni. UMnumzana Mandaza uthi lelo phutha selibangele ukuthi iZimbabwe ibe phansi kombuso olawula libutho lobanje lokhu kungenziwa mgceke. UMandaza uthi nxa kungaze kufike ukhetho kungafakwanga uhulumende womanyano ophethe okwesikhatshana kuzobala ukuthi ibutho yilo elizalawula ukuthi kuvotelwa bani.
The transitional authority idea would have
uhulumende wesikhatshana ubeza kutsho ukuthi kudluliselwe phambili ukhetho ukuze kube lenguquko kwezokuqhutshwa kokhetho. Njengoba nje ukuhluthunwa kombuso sekuhambe ngale indlela, kutsho ukuthi sizaba lokhetho olufuqwa libutho. Yibona umkhokheli webutho uChiwenga ethumela amasotsha ezigabeni zonke zelizwe enyangeni ezilandelayo. Lokho kutsho ukuthi sesisazi vele lokuthi ngubani ozanqoba ukhetho.
Ekhuluma kungxoxo efanayo umqondisi wenhlanganiso ye-Research and Advocacy Unit RAW unkosazana Kudakwashe Chitsike uthe ukuze kulungiswe isimo seZimbabwe kufuze inhlanganiso ye-African Union AU le-Southern African Development Community SADC ikubeke kucace ukuthi okwenzakale eZimbabwe yikuhluthwa kwamandla ombuso okufanele kulungiswe ngokwethula kwahulumende omanyano esikhatshana. Kodwa-ke uthi lalelo themba kalikho njengoba lezi nhlanganiso kudala zehlulekile ukuxazulula ingxabangxoza zeZimbabwe.
SADC and the AU have failed Zimbabweans by not.
Inhlanganiso ye-SADC le-AU sezehlulekile ukusiza abantu beZimbabwe.
Ukwehluleka kwalezi nhlanganiso kutsho Mgceke ukuthi amandla ombuso ahluthuliwe eZimbabwe. Kwenze zabonakala ukuthi azikwazi ezikumeleyo. Ukuze isadeki ibuyisele isithunzi sayo kufanele iqonqosele ukuthi kube lo hulumende wesikhashana eZimbabwe ozakhokhelwa ngabezenkolo njalo ozagxila kakhulu ekupholiseni amanxeba abangelwa yikho konke okwenzekayo.
Zombili izikhulumile lezi ziyavumelana ukuthi nxa kungasethulwanga uhulumende omanyano wesikhatshana kuza kuze uhulumende kamongameli Mnangagwa enze inguquko enkulu kwezokuqhutshwa kokhetho ukuze kube lokhetho olukhululekileyo. Kodwa bathi ukuze lolukhetho lukhululeke, amabutho kuzafanele abuyele ezinkambeni zawo njalo angabi lendima edlalayo kwezokhetho. Kwezomnotho bafuna uhulumende ethule inhlelo ezakwenza imali eningi isetshenziswe enhlelweni zentuthuko kaZulu hathi kuziphatha amandla zikahulumende. Vele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, New Benedict Nhlapo.
Umanyano wa mabandla aphikisayo awe-OMDC Alliance namuhla usole uluhlu lwendleko zikahulumende i-National Budget ethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa izolo. Usithi amalunga awo asedalele ephalamende kawasoze ayisekele kumbe ukuyivotela li-budget. Umkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Tendai Biti ekhuluma emele lumanyano namhla eHarare uthe kaboni uhulumende weZANU-PF elandela konke okuthenjiswe nguChinamasa izolo. Wengeze wathi uhulumende okhona okwamanje akekho emthethweni. Ngalokho uBiti uthe kumele kwenziwe ukhetho olukhululekileyo.
Kusenjalo izisebenzi zikahulumende zithi akukho okuningi okuthabisayo ngoluhlu lwebhajethi lolu ngoba lanxa bezathola imali yebonus iyabe isiphuzile njalo lamandla ayo esephansi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Neva Nyahunzi uthi abakwamukelayo ukuthi kukhutshwe izisebenzi zikahulumende ezaziwa ngamabizo kuphela ama-cost workers.
Thina okwakathesi vele asidawanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangona izatholakala yini, iyabuya yini kumbe iyabuya nini. Basipromisa sibili ukuthi kona ibhonasi kumele ibe khona but ukuthi kona iyabuya yini vele awula qiniso because okwakathesi ukhanya imali yangona vele ayikho elizweni.
Njengoba kuqala babelithembisile kodwa yabuya, kungani lingathemba ukuthi khathesi izabuya yini?
Yabuya imali yangkhona but yabu nxa isibuya laphana imali yangkhona iyabe siluzile vele ivalue thina siyabe sezile squared eziningi kakhulu.
Kodwa okunye likuthandileyo ngebhajethi leyo kuyini?
Thina esikuthabileyo kakhulu njengabalisi ukuthi khona kutakona ama-youth lawa thina besikhona ibola lo ngama-ghost workers ku-previous government leyana. Yala ukuthi kona vele akula ma-ghost workers and abantu labana kuthi kukhanya kathesi bazamisa umsebenzi and imali yangkhona maybe sizayizuza because yokuthi kona kukhanya abantu abakade behola bengayenzi umsebenzi bengayenzi lutho benikwa imali kuphela bekhambeni i-ruling party.
Lokhu kuzaletha mahluko bani?
I-difference yokuthi kona thina sizabona ngani ante kathesi kade sebefrizile ukuriputa ama-teachers so kathesi ibanganisa lwana umsebenzi imali yangkhona ikliyana ingahamba ukuyobhadala amanye ama-teachers because okwakathesi ama-teacher people ratios esilawo phakathi kwezikolo vele ayakhathaza kakhulu so kulama-project because of i-new curriculum lay so ibanganisa umsebenzi abantu labana bebaqashe amanye ama-teachers and ukanye laba abasefikile 65 years bazacelwa la ukuthi nxa befuna uku-retire bahambe ku-retirement khonoku kuyenza ukuthi khona laba abatrainileyo kathesi abasanda kuvela kuma-colleges bazuzindawo ezokufundisa.
Lowo ngumnumzana Nevanya Hunzi isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebeleland North sixoxela eseWange.
Njani maThabezulu, linjani Zulu kandaba? Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 PM lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of bending, land of blue sky, land of promise, overflowing. Kambe amalobolo angaba ebangela ukulwa kweminye imizi na ngoba abanye bengazisisi isizathu sawo. Lokhu ngokunye ukuphume kunkulumo mpikiswano eqoqwe ngenjongo yokunanza umkhankaso wokwehlisa udlakela emulini we 16 days of activism against gender-based violence. Umkhosi lo oqhutshwe namhlanje e-American Space koBulawayo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma namhlanje e-American Space koBulawayo kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-Amagugu International Center ibambene nenhlanganiso ezibalisa i-NAST American Space le-Women's Media behlonipha i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence ngaphansi kwesihloko esithi Lobola Practices versus Perceptions in the African Culture, How Inconceptions and Malpractices of Lobola Have Contributed to gender-based violence. Umnumzana Nyathi uthe ukungazi kanye lokuthi abesilisa sebelotsholelwa yikho sekulokuxabana emakhaya. Uchazele abantu isizathu sokulobola ethi kudala umuntu wayelotsholelwa njalo umuntu wesifazana uqakathekile, indoda yayingambeki isandla ngoba wayebuzwa izalukazi ukuba wenzani, ethi njalo ilobolo liqakathekile kakhulu esintwini njalo isisindo siya ngokuthi ngaleso sikhathi yini eqakathekileyo.
Which is why I just said that another world is
Unkosikazi Lumbidzane Maphosa uthe labo abahlukuluza imuli zabo babona sengathi bengalobola sebenelungelo lokuhlukuluza.
Ukuhlukubezwa kwabomama lendaba yamalobolo mbona ngani kwenziwa ngabantu abangazwisisiyo iconcept yelobolo. Umuntu uyalobola ezitshela ukuthi wena usungu-one usiyi-property yami, but ayisikho khonokho. Umuntu wangkhona ungambona esenza njalo uyabe vela elengqondo leyana yokuhlukumeza umuntu.
Ukuhlukuluzwa kwabomama akuthakazelelwa ngabantu abaningi okuchazwe ngunkosikazi Sikhululekile Moyo.
Mina ngujabuleli njalo lo mthetho wokuvumeli ngoba ukulobola kuhlanganisa ubuhlobo, njalo mina ngingumama ngiyake nseyakwandisa imuli yalapho engiyakwendela khona.
Umnumzana Thafatswa Sigawuke uthe indaba yelobolo uyayihlonipha, uhlupho luba khona kubobaba abayabe bekhulele umuli ezingahlalisananga kuhle, umuntu ukhula lakho akuthathe akuse emuzini wakhe.
Ngilobole ngisekela because basically mina very cultural, especially manxa umfazi esehlekwa nabantwana, indaba ezinjalo liyahlala phansi likhumbule njengemuli kuzwane ukuthi kuyangani. Okuhle kuzo nalokhu kusukusiya ukuthi indoda yakhula ku-environment njani, yakhuza abazali abanjani.
IZimbabwe iphakathi kokuhlonipha ilanga le-gender-based violence, kodwa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ikakhulu kusiya kusanda ezweni. Kulandela ukubusa kwebutho, sekunemifanekiso ephume kumabonakude ephuma itshengisa isotsha lihlaba owesifazana ngempama, okungokunye osokusolwe nguZulu bethi ukuhlukuluzwa kwabesifazana kuyaphambili. EZimbabwe omama abaneminyaka elitshumi lanhlanu kusiya kwabalamatshumi amane lasitshiyangalonye kusukela koyedwa kusiya kwabathathu sebaye babhekana lokuhlukuluzwa, kuthi oyedwa kusiya kwabane basukela ukuhlukuluzwa besukela kuminyaka elitshumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. We'll be right back.
Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngoluhlu lwendleko zikahulumende i-budget ethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa.
Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lweState Department lweMelika soluxwayise izizalwane zalelo lizwe ukuthi zilimuke lapho eziya khona kwamanye amazwe kulandela ukunanzwa kwedolobho leJerusalem ukuthi yisigodlo se-Israel okwenziwe ngumongameli Donald Trump.
Umthethwandaba weleMelika usugwebe ipolisa ukuthi lihlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa lilecala lokubulala umuntu onsundu.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezichothoze umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena othi kumele isisekelo sombuso siguqulwe ukuze singabambi uhulumende ngamandla ukuthi aphe izabelo imali yokuqhuba inhlelo zazo phansi kohlelo lokuzibusa olwe-devolution. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula uluhlu oluhlela indlela uhulumende azasebenzisa ngayo imali ngomnyaka ozayo kumbe i-budget, umnumzana Chinamasa uthe ukubamba uhulumende ngamandla ukuthi anikeze izabelo imali yikumethesa umthwalo onzima kakhulu emahlombe akhe yena evele esadalala. UChinamasa uthe amalunga edale lePhalamende kumele akhangelisise isahluko 14 sesisekelo sombuso esikhuluma ngokuthi uhulumende ulomlando wokwabela izabelo imali yokusebenzisa phansi kohlelo lokuzibusa kwezabelo, i-devolution ngesiNgisi. Abanye bathi lokhu kukhomba ukuthi uChinamasa engabe engafuni ukuthi izabelo zizibuse zehlukene lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi yikho okumele kwenziwe. Bathi njalo lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa kehlukananga loka Robert Mugabe ngoba laye wayala ukuthi izabelo zizibuse. Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi umongameli Emerson Mnangagwa wala kudala esangumphathintambo wezemithetho ukuthi i-devolution ifezwe, ngakho uthi okwenziwa nguChinamasa akumangalisi. Ugcizelele wathi kumele kuhlonishwe isisekelo sombuso.
Indaba leyo ukuthi i-devolution ayimanejeki, uhulumende kalamali yokuthi ayisustaine ngendlela esayicela ngayo sidala i-constitution ayiqalanga namuhla. Umnangagwa upresident ngo-2014 ebuzwa ephalamenti nge-devolution ukuthi sokulo mnyaka ingayezwa kwenzakalani ngayo, nguye okuqala ukhuluma i-statement sokuthi vele kayisustaineki nemali kahulumende indaba ye-devolution.
Evumelana lofuzwayo umnumzana Mthokozi Sindebele uthe uZulu weZimbabwe wakhuluma ecaca ukuthi ufuna amandla okubusa aye ezabelweni.
I-constitution yethu ithi amandla okubusa avele avela ebantwini, ngesikhiwa kuthiwa khona khona the power to govern is derived from the people, okutho ukuthi uZulu weZimbabwe nguye okumele atsho ukuthi ilizwe kumele libuswe njani. So uhulumende kumele azimisele ukuthi abone ukuthi lokho kuyafezeka.
Umqondisi we-Community Youth Development Trust uNkosikazi Sichasisile Ndlovu yena uthe ukwehlukanisa izabelo kuzakwenza ukuthi inhlelo zentuthuko zenziwe ngokuphangisa ukwedlula okwenzakala khathesi.
Ngicabanga ukuthi nxa singaba le-budget ekhangelane lezinto ze-devolution of power kuzanceda kakhulu ekuphakamiseni indaba ze-service delivery.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi ukuzibusa kwezabelo kumele kwenziwe njengokutsho kukaZulu ekulotshweni kwalesi sisekelo. UZulu kanye lamabandla aphikisayo bathi uhulumende kumele ahloniphe umthetho, izabelo zivunyelwe ukuzibusa. I-devolution yakhankaselwa kakhulu ngamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esitsha sona esiqale ukusebenza ngomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje kulamaqembu abesifazana ayithoba mnembili adlala umdlalo wenguqu azaphatheka kumncintiswano oqoqwa yinhlanganiso yeTimberlite Foundation waqala kusasa kobulawayo endaweni yeRailton Sports Club. Kubika uJoseph Njanji.
Lonyaka ngomnyaka wesibili inhlanganiso yeTimberlite iqhuba umncintiswano wenguqu obuthanisa amaqembu abesifazane. Njalo amaqembu angene kumncintiswano walonyaka angagoqela ele Inline Academy elikusibaya sika Group A ndawonye lele Magwegwe ele Ubuntu kanye lele Highlanders Royals. Kusibaya sika Group B kule qembu le New Orleans okuyile linqobe enyakenye ele Black Boots eleze Therapy kanye lele Sobukazi. Ilunga lenhlanganiso yeTimberlite ubheka impilo Ndlovu uthi injongo yabo ngeyokuthuthukisa abesifazane ikakhulu abasakhulayo.
Iproject iyazama ukuthi ikhangele lo dubekayo. Isebenzi sakithi kakhulu silobuhlupheka. So yikho sizama ukuthi at least sizame ukuthi sibancede labo ezizwe bengabantu abaphilayo njalo abalungele elifana nelabanye abaphila kwamanye amazwe ngokubona kwabona ngani i-tournament yalo nyaka izame ukuthi ithuthukise kancane last year but kusikolokho kusendaweni emali ngoba imali iyahlupha kanti-ke asikathola amadonali.
Phezu kwemidlalo yamaqembu abesifazane lonyaka inhlanganiso yeTimberlite imeme yamaqembu amane ukuthi azolibazisa izibukeli njalo lawa ngabalisa elentatheli izindaba elabadlala sebathatha umhlala phansi abesifazane ababedlalela iqembu lesizwe lamamighty warriors kanye leqembu lebackers in okungeyinye yezinkampani ezisebenzisana lenhlanganiso yeTimberlite. Sikhangele umdlalo wevolleyball kusasa ngomgqibelo zonke indlela ziyabe ziqonde endaweni yeZimbabwe International Trade Fair Showgrounds ku-Hall 3 lapho kuzaqhutshelwa khona imidlalo yokudinga amaqembu azintshantshu emidlalweni wevolleyball emazweni angezansi yezwekazi lase-Africa. Le midlalo iqala kusasa isiyafika emaphethelweni mhlazili 17 kuyona le inyanga kaMpalakazi njalo kungenwa mahala enkundleni. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu lamajaha elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadlala umdlalo walo wesibili wesibaya sikaGroup C kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships ngensonto lapho elizadibana khona lele Angola. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Lesotho okutsho ukuba lona lele Lesotho alomklomelo owodwa kuthi ele Namibia lile mklomelo emithathu ngemva kokunqoba ele Angola nge-1-0. Limidlalo iqhutshelwa elizweni leZambia edolobheni leKitwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba ugibela bemsola ephethe idlalade lakhe lesithupha asanda kulethula.
Omunye nomunye angithi wabiwa kwake, omunye nomunye angithi unenziwa sake, omunye nomunye angithi unento ayithandayo. Omunye nomunye angithi wabiwa kwake, omunye nomunye angithi wabiwa kwake, omunye nomunye angithi unento ayithandayo.
Ugibela bemsola ke lo ehamba leqembu lakhe leFohlani Sounds besithi bayangikhohlisa okuyiyo umnikazi wesihloko sedlalati. Idlalate leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela le ethi vakatshenjela okutsho ukuthi abahlakaniphileyo. Bandini zwani mbambo sika satani vizi kumba kumba kamna njana ngobunono obukulu abafana befosani sounds. Sibuze ugibela bemsola ukuthi abalandeli balamukele njani idlalade lakhe.
Asebelizile nasebelithekile ayizalijabulela kakhulu kakhulukazi.
Yiziphi ingoma ongathi zihamba phambili impela kuleli dlalade ezithakazelelwa nguZulu?
Ikhona le egameni lothando.
Mina ugibela bemsolo ujabule iproblem inkinga zegibelayo inkinga phezu kweyini kanjalo le nkosi yampandla kade belo bejiphela ngembazi nenkonzo bethi bayilimaza kanti bayinikeza amandla yaqhubekile kwikhonya ngaphandle kwesipaya zamkhohle zampandla zayilandela zayoshona phakathi ensimini kamkhulu umagwazi waphume esephethe izagila zombili wathi kwenzenjani na usakide omnyama ophume ekudulini kumva komuzi wakwandlovu amaqudi abikelayo kajeni bayabenyathobusongakusombulu kwinkomo ezadla ekhaya ngokusela belusi kanjani insedlu inyona encane ekhale kamnandi entabenza kombana abafana belusi le bayilandela ekuhambe ezeyohlala phezu kwedwaleni nenyosi ezahlula obukhulu bathi bayasondela nje zabathatha ma bagijima kwazi kwanqamuka imbatata yalahleka kuze kube namandla ekangatholakali kanjani umzanco ozacile kade lokhu ngibashaya ngawo namandla usasekhona ngiyawusebenzisa uzwa nawe sokhona yiphakathi emzini wakwamalaba amadoda lapho abancube ngishaya ingoma
Idlaladeleli abangathanda ukulithenga balithola ngabe
njengamanje ngisegoli litholakala kini kuphela esitolo angilifakazi bangalithola mabengangifonela kule number ti 0783305467
akuyiphinde njani
0783305467
abalandeli loZulu nje jikelele ungabatshiyela wapha amazwi
ngabatshiyela nje ukuthi idlakazi seliphumile badlule ukhisimusi omuhle baziphathe kahle nabazodrayiva besiya ezweni lokuzalo ezimbabwe bahambe kahle endleleni bangagijima ukugijima kufika ukufika and baphathele abazali into ezinhle ngoba ngikhohlela le namba lethu abazali le ethi bazali
uphuma ke enkundleni ngale. Sola yahamba lefosani sounds begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili
incwethi zithi ilizwe lalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka kwethula uhulumende womanyano ngesikhathi ukusehla umongameli Mugabe esihlalweni
umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi
olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington
lontunga milinkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.